music. Mberi ndinosvika wozviudza pachako zvangu zvichaita mberiyo ndinosvikeyo kanduma kanei kasina chigero kanengoni kanomanyira muberevere imi varume sandimakuwerere imhere yemutana kwete pwere zvewe zvewe yamutsane avete kanengoni kanomanyira muberevere imi varume sandimakuwerere imhere yemutana kwete pwere Zwewe zwewe ya mutane ya vete Wana mohana hanganwa Kurangari raja kabaya moy Wana mohana hanganwa Kurangari raja kabaya moy Chiko chakadaro Chakadaro
Upenyu unenda
Katsiriso ine ananiso Ndemberi sina zvipinganiso Akanganwiro pamwe negoneso Zvichakupa ushingi unezivo Asida Wakagara uchisiva Asida Waiona zvemberi Waitenda vari pasi nekudenga Kana zvakacheka pamwe waitsutsuma kuchema nekudemba waona gore dema Chakadaro
Upenyu unenda
Chewa music